Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa vachigeza maoko nesipo vachisanitiza uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Nyanzvi munyadzi zveutano dzokurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nhomba seimwe nzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa nedare reparamende reNational Assembly neZuro. Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kutyisidzirwa kwaanoti ari kuitwa negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Ii ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuMatabeleland South, izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera wave pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi neZuro wakare, izvo zvakasiyawo vanhu vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,875. Vanhu makumi maviri nevanomwe vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemashanu zvine makumi mashanu nevasere kana kuti 35,058. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete chine mazana maviri nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1,263. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Zvichakadaro, vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave zviuru mazana maviri nemakumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 288,222. Asi vabayiwa nhomba yepiri sezvirikurudzirwa navana chiremba vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 36,778. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru munyaya dzekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 muhurumende Dr. Agnes Mahomva sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi ichishandisa nhomba dzakabva kuChina dzinoti Sinovac neSinopharm, idzo dzisati dzapiwa chitambi neWorld Health Organization kuti dzishandiswe neveruzhinji. Zimbabwe yakapiwawo imwe nhomba neIndia uye iri kutarisira imwe kubva kuRussia. Mukuziya nyaya iyi, tabata nyanzvi nyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechitungwiza hospital varizve munyori mukuru wesangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida, avo vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba uye kuramba vachiteerera kurudziro iri kuitwa nebazi rezveutano kuti chirwere ichi chisadzoke zvine ukasha.
Nyaya yekuti toita sei kuti kukwira kwe vane utachiona weCOVID-19 kana vangava vanofano kuda kweCOVID-19 iyoyi vasava vanowedzera kana kuti hatingati third wave sezvatiri kuona kune dzimwe nzvimbo dzepasi rino. Chatingangoramba tichireva ndechekuti chokutanga urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 yaisa yevaccine iyoyo, ngava vanhu ngavanobayiwa sekukurudzirwa kwazvinoitwa.
Asika pane vamwe vane mubvunzo, Dr. Maida, vane zvimwe zvirwere zvakaita sezve BP, sugar nezvimwe.
Vaya vane mibvunzo vangava nezvirwere zvavanofanira kuramba vachimwa mapiritsi zuva nezuva, vanofanira kuti vanzwisise uye vachiongororwa kuonekwa kuti zviri under control here, kana ingava BP, ingava sugar, kana vanotora mapiritsi HIV kana macancer drugs, vanenge vachida kungoonekwa kuti maconditions avo kana kuti urwere hwavo huri under control. Vari kungomwa mapiritsi asi hapana zvimwe zvavanonzwa, uye kuti vaya vakazvitakura vanoyamwisa vana makore ari above 60, vanhu vanokurudzirwa kuti vanzwisise nekupiwa kunzwisisa kuti kana vachifanira kubayiwa vanofanira kubayiwa zvaita sei. Asi kurudziro iripo inoramba ichipiwa nyangwe nebazi rezveutano nderekuti vanhu vanofanira kuti varambe vaende kunobayiwa nhomba yevhaksini iyoyi iri kubayiwa vanhu.
Asi kana vanhu vachinge vabayiwa, pachiine chikonzerere chekupfeka mamask, Dr. Maida?
Vanhu vanofanira kuramba vachipfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa, vachigeza maoko nesipo, vachisanitaiza, uye zvesocial distancing zviya zvokuti vasamira munharaunda iri pedyo navamwe, zvinofanira kuti zvirambe zvichiitwa nyangwe wabayiwa nhomba yeSinopharm kana yeSinovac iyoyo.
Seizvozvo zvakakosha
nokuda kwokuti pane zvinobatsira mumuviri, masoja omuviri anobatsira kuti udziviririke pautachiona hweCOVID-19, asi unokwanisa kuubatira asi dzimwe nhambo usingazonyanyi kurwara kana kufanaho. Saka hazvigoni kuti titi nhomba iyoyi inokudzivirira zvachose kuti unenge wakungoita zvaunoda.
Ko sei muchidaro, Dr. Maida?
Vamwe havasati vabayiwa hauzi kuti abayiwa neasina ndiani, uye kuti unokwanisa kutoti uwane utachiona ihwohwo. Saka tinongoramba tichikurudzira vanhu kuti ngavave vanopfeka mamask sekukurudzirwa kwazvinoitwa nenzira yakatarwa, uye ngavarambe vachigeza maoko nesipo, ngavarambe vachisanitaiza, ngavarambe vachiita social distancing.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru weChitungwiza Hospital, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwaakabudirira muNational Assembly nezuro kunodzorera kumashure utongi hwejekerere pamwe nezvakasarudzwa nevanhu pakanyorwa bumbiro remitemo yenyika rikatanga kushanda muna 2013. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association Vadzikamai Bere vati kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakatambirwa neNational Assembly kunodzorera kumashure utongo hwejekerere, vakapa muenzaniso wekuti mutungamiriri wenyika anenge ava nemasimba ekudoma vatongi vematare kubva kumatare pasi kuenda kumatare pamusoro.
Isu seZimurice takagara tataura kuti Amendment Bill number 2 inotyora bumbiro remutemo nenzira dzakawanda. Inodzosera mumashure magains atanga tameka panyaya yekupromota constitutionalism. Munoona nyaya yekuapointwa kwemajudges mubumbiro redu remutemo yanga iri process yanga iri very transparent. Asi nekuda kweamendment iyoyi yava kuendeswa kusenate, transparency necompetence zvatorwa zvikarashwa musango.
Vabere vatiwo chinonyanyovashungurudza nyaya yekuti bumbiro remutemo yenyika rava kutoiswa zvigamba, bumbiro iri risati rashandiswa zvizere. Mutauriri weCrisis Coalition in Zimbabwe vaMarvelous Kumalo vatiwo tariro yavo yanga iri yekuti bumbiro remutemo yenyika ritange kushanda zvakazara risati rachinjwa.
Pari zino isusu hatikwanisi kunge tichiti iyi iprogressive section iyi haisi pamaamendments ese ayo, nokuti seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuti constitution iyi kubva zvayakaiswa mugore ra2013 tava kusvika makore anokwana masere 8 years isati yaimplimentwa zvizere. Saka isusu tiri kuti ngatitangei taimplimenta constitution iyoyi toona kuti inenge ichifamba sei. Patinenge zvenge taona kuti apa inenge iri kusarira kana kuti hazvizi kunyatsofamba zvakanaka tochizotanga kuva nedialogue rekuti choita sei.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vatiwo kubviswa kwekuvhoterwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika hachisi chinhu chakanaka.
Ukaona nyaya yekuti purezidendi vange vane mutungamiriri kana mutevedzeri anozikanwa inyaya yakatonetsa even vamurangagwa mukavaona vakazotiza vamugabe vangu mukava vakavabvisa pachinzvimbo nokuti hapana bumbiro remutemo raidzivisa vamugabe zvunge zvavanga vakaita. Asi ndinoda kuti bumbiro remutemo izvairi rava kutaridza kuti mutevedzeri wemutungamiriri anofanira kunge achizikanwa sezvo ari anofanira kunge achizotora kutonga kana mutungamiriri wenyika akundikana ende izvozvo zvobviswa navamunangagwa vakambobviswa vakamhanya mauto akapindira kuti vadzoke nekuti bumbi remutemo ranga risina izvozvo zvinondokwaonda kuindazveivo.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare, mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vati sebato vakazeya kuvandudzwa kwebumbiro renyika vakati vakaona riine zvinhu zvakanakira vana vezimbabwe kusanganisira kuwedzerwa kwemadzimai muNational Assembly pamwe nekunzi mupinzwewo vechidiki vachiti zvindo zvakaita kuti sebato vatsigire kuvandudzwa uku. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANPF vatafadzwa Mugwadi vati vane mufaro mukuru nekubudirira kwebhiriri muNational Assembly. VaMugwadi vati zvakanakisa chose kuti mutungamiriri wenyika adome nekusarudza pachake vatevedzeri vake vachiti izvi zvinosimudzira runyararo mubato.
Ndozvinoita ka zvinoreva kuti mutungamiriri wenyika akudoma mavice president avo. Izvi zvinoita kuti kuve nokugadzikana muinstitution yeupurezidendi munyika yose zvochireva kuti hakuna amasenda maviri emasimba ende izvi tiri kuzviitira takanyanya kunangana neramangwana ranyika kwete rokuti zvokuti tiri kuda kugadzisa zviripo izvozvo hatina matambudziko aripo asi ramangwana.
VaMugwadi vatiwo sebato vari kufarirawo mukana wekuti madzimai anopinda mudare reNational Assembly pasi pequota system zvichange zvichienderera mberi kwemakore guma anotevera uyewo kupiwa mikana kwevechidiki kuti vawanewo vamiririri vavo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yakatambira sei danho rekuvandudza bumbiro remutemo yenyika sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Nhengo dzeNational Assembly 100+ neimwe dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika asi nhengo 22 dzakavhotera kusavandudzwa kwebumbiro iri. Bhiri iri rinofanirwa kutambirwa neSenate kuitira kuti rishandiswe mushure mekunge mutungamiriri wenyika arisaina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Masangano evarairidzi akawanda abuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa kwaari kuitwa negurukota redzidzo yepasi vaKane Matema. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wapindwa nemasangano manomwe anomirira varayiridzi, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vati varayiridzi vacharamba vachishanda mazuva maviri pasvondo kudzamara zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati zvichemo zvavo ndezvechokwadi uye havakwanisi kuenda kubasa mazuva ose nekuti mari dzavanotambira hadzichakwani. Vatiwo havasi kufara negurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema avo vati vanhu vachityidzira kuti vachanyimwa mari dzavo dzemuhoro kana kudzingwa mabasa kana vakasaenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita.
Isu taona kuti gurukota rinoona nezvedzidzo havasi kunyanya kutaura nevanomirira hurumende, saka varayiridzi vari kuchema kuti vari kungopiwa mitemo nezvirongwa zvine chokuita nemashandiro avo neupenyu hwavo.
VaGoodwill Taderera veZimta vati vaMatema havadi kutaura nevarayiridzi asi chavanogona chete kuvavhundusira kuti vachadzingwa mabasa kana vakatadza kuenda kumabasa mazuva ese sezvavari kuita mazuva ano. Vati varayiridzi havasi kuita zvematongerwo enyika uye chavanoda kuti vagutewo nemhuri dzavo.
Minista varipo hapana pavari kutideidza kuti vanyatsotaura nesu tichivapawo zvichemo zvedu. Tiri kutoona kuti minista vedu vanotonyanya kuti kachakacha kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu. Vanotonyanya kutiomesera kupfuura zvatinoitwa nemushandirwe wedu kuda kutipanicha. Isusu tiri kuti zvatiri kuda kuedza kuita hazvinei nezvematongerwo enyika, zvinei nechekuita nematongerwo edumbu chete.
Paitwawo chisungo chekuti masangano aya acharamba achitaurirana nehurumende kuitira kuti nhunha dzevarayiridzi dzigadziriswe. Vamushangu vati vachaendesa tsamba kubazi rezvedzidzo yepasi vachitsanangura gwara rinofanira kutorwa kugadzirisa matambudziko avo.
Saka tsamba iyi ichaenda mangwana china kana chishanu kurukota rezvedzidzo vachange vanaro. Kana tangosangana tobva tavapa nhunha dzedu, toda kuti tifambire pamwe chete, vasaronga zvinhu zvavo, nokuti zvinhu zvese zvavanenge vachironga zvinova nechokuita nevarayiridzi, zvine chokuita nevana vechikoro, zvine chokuita nevabereki, zvine chokuita nenyika yedu pamwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamatema sezvo vakazivisa kuti havafe vakataura neStudio 7. Masangano aya aumbawo rimwe sangano richange richimirira varayiridzi, uye vachaita musangano nemusi wemuvhuro apo vachabuda nezita resangano iri. Zimta ndiyo yadomwa kusanobata chinzvimbo chasachigaro wesangano iri. Asi mamwe masangano matanhatu anomirirawo varayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe haana kupinda musangano wanhasi achiti haana kukokwa. Mutungamiriri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vaudza Studio 7 kuti havabvumirane nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu nemasangano apinda mumusangano wanhasi. Vati vari kuronga musangano wavo nemusi wechishanu wekuziva kuti matambudziko evarayiridzi angagadziriswe sei munyika.
Saka isusu we are taking steps kuti titore tiforme federation reeducation sector, tozosangana navamwe vamiriri vehurumende. But tine federation emaeducation sector and tinomusangano neFriday vhiki rino.
Izvi zvatsinirwa nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuwanikwa nemhosva kwakaitwa imbova mupurisa wechichena muMinnesota muAmerica Derek Chauvin aine mhosva yekukonzeresa kufa kwemumwe murume wechitema gore rapera vaGeorge Floyd kuri kutambirwa nemufaro mukuru nevanhu vemuBritain, zvikuru vanhu vatema. Mumwe mudzidzisi wemuLondon, amai Amy Jordan, vanoti vanonzwa kurerukirwa zvikuru muchipfuwa chavo zvichitevera kuwanikwa kwaChauvin aine mhosva. Amai Jordan, mumwe wezviuru nezviuru zvevanhu vemuBritain, zvakaratidzira gore rapera pasi peurongwa hunozikanwa nekuti Black Lives Matter. Guta guru remuSomalia, Mogadishu, inzvimbo inogarwa nevanhu vanopfuura mazana mashanu ezviuru zvakatiza misha yavo vachinogara muguta iri. Vanhu ava vanonzi vanogara vakamanikidzana munzvimbo dzisina mvura yemupombi pamwe nezvimbuzi zvisina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kuve nyore. Munguva ino yemwedzi weRamadan, mhuri idzi dzinorarama nerubatsiro rwechikafu, icho chiri kudiwa zvakanyanya munguva ino yeRamadan. Sangano rinoona nezvekufamba kwevanhu pakati penyika reInternational Organization for Migration kana kuti IOM rinoti zvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri ezviuru zvadzokera kumusha kubva zvatanga denda reCOVID-19 muna kukadzi 2020 kusvika nhasi, zvichitevera kuoma kweupenyu munyika dzazvange zvaenda kunotsvaga mafuro manyoro. Sangano iri rinotiwo richishanda nebazi rezveutano pamwe nemamasangano rakakwanisa kubatsira vanhu vane chitsama kuburikidza nekuvawanisa unyanzvi mune zvekurima, mari pamwe nezvimwe zvinodiwa muupenyu hwemunhu. Asi rinoyambira kuti vanhu ava vakasawana rubatsiro nechimbi chimbi, vakawanda vavo vanonyura mumatambudziko akadzama kudarika vari kutarisana navo pari zvino. Izvo zvinozoita kuti vamwe vatsvage nzira dzekurarama nadzo dzisiri pamutemo kana kuti vabude zvakare munyika vachishandisa dzimwe nzira. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima, asi vati vanga vari mudare reparamende vachiti vaizopindura mibvunzo yedu kana vasununguka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro vesangano runomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumusi Sibanda, avo vanoti havafunge kuti vanhu vari kutaurwa nesangano iri vachiri muZimbabwe vachiti vakawanda vanogona kunge vakashandisa COVID-19 kuti vasanetseke kupinda munyika, asi vachizobuda zvakare vachishandisa dzimwe nzira.
Chokwadi ndechekuti hongu pane vanhu vakaenda muZimbabwe kubva muna March 2020 kusvika nhasi unoyu. Vakawanda, vamwe vakatowanda totoziva kuti muna December vakatofira nemurodhi imomo nokuti kwavakazarisa kubhodha. Asi kuti vanhu ivava kuti tizoti vakadzokera nekuti vakaona kuti vari kutambura zvakanyanyisa kupfuurisa vari kuZimbabwe, hatifungi zvedu kuti ichokwadi, nekuti zhinji yevanhu vaienda vaienda nekuti vanga vane nguva yekusava kubasa, saka vaenda kunoona mhuri vobva vadzoka zvavo. And chinonzwisa urombo inyaya yekuti vanoziva vakapinda muZimbabwe havazivi vakabuda kuti rangani, nekuti ruzhinji rwavo kudzokera kwavakaita kuti vadzokere zvirinyore yanga iri nyaya yekuti havatiri kudzokera nenyaya yecovid, saka zvava zvisingadikani kuti vachitsvagirwa mapepa. Asi kana vakudzoka havaizosvika kuaiemunguta kuti havada kudzokera, saka zvichinzi vanhu vakadzoka nenyaya yecovid vasvika 200,000 asi vanhu vacho vese ivavo vakadzokera kuZimbabwe, nechokwadi chekuti vakadzokera kwavakabva.
Asika sangano iri Dr. Swanda riri tori nevanhu variri kubatsira pari zvino vakadzokera kumusha yavo, zvinoreva kuti vane humbo hwevanhu ivavo.
Pandanga ndichitotarisa pane manhamba akaita vana 2,000, 4,000 avanoti vakabatsira neagriculture equipment kana chinechi. Tinoziva for example kuti kubva muno muSouth Africa taibatsirana nevanhu vanosvikawo pamanhamba, manhamba anosvika ma 8,000 evanogona varipo vanhu vakadaro vakaenda kunosetla. Vangu vaitoti tanga tine sangano nevanhu vasingaoni muJoburg, vaiti takudai kudzokera kumusha tinoedza kuti kana tichiwanawo pekurima tinogara tibatsirike ipapo, nekuti vanga vasinga qualify kupiwawo chikafu nehurumende yemusouth Africa. Saka pane vanhu vagara vanga vari muSouth Africa asi vakufunga kuti zviri nani kudzokera kunoshupika zvavo vari kumusha, nekuti vanga vasingagona kuona mabasa, uye zvinhu zvakatiomei nenyaya dzezinofobia zvikuru kubva muno muSouth Africa. Saka kuti titaure kuti mugore radarika irori tinogona kunge tine vanhu vanosvika 10,000 or 20,000 vakaona kuti zviri nani vadzokere kuZimbabwe, uye vakashandisa nguva yemuna May in particular kuti vadzokere kuZimbabwe pakavhurwa mabhodha muSouth Africa nemuZimbabwe first week yaMay wa2020. Tinoziva kuti vanhu vakadaro varipo, asi hatingatauri zvedu kuti vanosvika 200,000 yese iyi yakadzokera kuchinogara, nekuti vakaona kuti kutambura kwemuno kwanyanyisa kudarikidza kunoitika kumusha.
Tiri kuonawo vamwe vana veZimbabwe vari kumanikidzwa kudzokera kumisha nenyaya yekuti nyika dzavanga vari vachitsvaga upoteri hazvina kubudirira. Zvii zvamungataurawo sesangano pamusoro penyaya tichitarisa zvakaita vari kuBotswana vari kunzi vakanosiyiwa kumugano wePlumtree?
Nyaya yekuBotswana inyaya inosiririsa chaizvo, nekuti tinoziva kuti zvakaitwa neBotswana kuti mushure mumakore akawanda kudai kubva muna early 2000 kwakusvika makore makumi maviri vanhu vayakagara muBotswana vonzi nhasi ngavachidzokera, nekuti nyika yave nani, mamiriro aita ave nani kuti vadzokere kumusha. Hazvina zvazvo kunyatsonaka, nekuti vanhu ava vakaendeswa vachiri kudya uye havachisina ugari hwakati, nekuti vakabva kuZimbabwe kare. Tinoziva kuti kana zvichitarisa nyaya dzemutemo dzinotaura kuti vanhu vanogona kuaplyira ugari munyika zvakaita semapermanent residence after 5 years kana kuti 10 years vawana citizenship, chikonzero chaizvozvo ndechekuti vanhu vanoziva kuti munhu ukagara usiri munyika yako yekuzvarwa kusvika makore mashanu, zvakutoreva kuti iwo watosiyana nenyika yeuka haugoni kuti unge uchiti yave musha wako. Saka zviri nani kuti uchiwana ugari munyika uri kuenda. Saka tiri kuona kuti mabatiro anoitwa vanhu kuBotswana haana kunaka chaizvo, zvikuru savanhu vanga vatiza munyika dzavo and particularly veMuzimbabwe.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusumusi Sibanda, vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda muZimba muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro mutemo mutsva wakadzikwa nenyika iyi uyo unochengetedza kodzero dzazvo zviri pamabasa. More Blessing Mujoma anotipanyaya inotevera.
Imwe nengo yesangano reIzwi Domestic Workers Alliance muzvare Savi Mafindo Matimura vanoti kuvandudzwa kwemutemo weCompensation for Occupational Injuries and Diseases Act kana kuti COIDA uko kwakaitwa mwedzi wapfuura ucharerutsira vashandi vemudzimba vakawanda vange vasingawani rubatsiro.
Tinotenda neizvozvo kuti wakazosvika pakubudirira nekuti taibatsiridzawo tichirwira kuti mutemo uyu unge uchiita kuti verengawo sevashandi. Saka tinonzwa kufara kuti nekutsigiridza kwese kwataita tichibatsirana nemamwe masangano akaita seSatsau neUDOSA takagona kunge tichizobudirira kuti mutemo uyu uticherechedzewo sevashandi.
Vashandi vemudzimba vakawanda vanosanganisira muzvare Ruvimbo Mativenga vanoti vanotambira chiitiko ichi nemufaro.
Ndiri kunzwa kufara nechiitiko ichi nekuda kwekuti tichange tave kukwanisa kuzvirapisa kuzvipatara kana kuzvichengeta apo tinenge tisingachakwanisi kuramba tichishanda nekuda kwekukuvara kwedu.
Gweta rinoona nezvemabasa vatino gwenyaya vanoti kugadzwa kwemutemo uyu kwakakosha zvikuru kuvashandi vemudzimba.
Koti yakabvumirana navo kuti this is an injustice that has to be resolved. What I can say kuti it's an culmination of these struggles that have been taking place right up to now. My domestic workers, the majority of them at least vane access to this form of social welfare and social assistance kana vachinge vakuvara kana vachinge varwara vari kumabasa. Research has shown previously kuti actually my domestic workers vane these problems that they encounter at work and as a result of this discrimination vanenge vari pa disadvantage and zvinobatsira ma domestic workers.
Vagwenyaya avo vanoshandira sangano re General Industrial Workers Union of South Africa vanoti pachine zvakawanda zvinofanira kuitwa mukudzidzisa vashandi nezvemutemo mutsva uyu.
There is obviously a lot to be done to ensure compliance kuti vashandi vane ma bosses avo va comply nemutemo uyu and it is just important kuti ma domestic workers ave o neruzivo rwe ma rights avo kuti vane the access to this form of compensation and assistance kana vachinge vakuvara. Saka in that case this is the beginning.
Mutemo uyu uchaitwa kuti vashandirwi vabhadharwe mari kuhomwe yeCOIDA asi vashandirwi vasina kuda kudomwa nemazita avo vanoti vachataura pamusoro pemutemo uyu kana vachinge vanzwisisa zviri mauri. Sachigaro weCOIDA uye vari mukuru pakambani yeCliff Decker Hofmeyrs vaJose Jogi vanoti vashandi vemudzimba vanofanira kunyoresa mumazuva matanhatu vachangopinzwa basa. VaJogi vakurudzira vashandirwi nevashandi mudzimba kuti vanyorese vashandi ava nekuchimbidza gore ra2022 risati rasvika. Mutemo uyu uchazivisawo nezverubatsiro ruchapiwa pakuripa vashandi ava uyevo rubatsiro urwu ruchaenderana nerubatsiro runopiwa kumushandi wese ari munyika anenge akuvara kana kubatwa nechirwere ari pabasa. South Africa ine zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika kunyanya zveZimbabwe zvinoshanda mabasa emudzimba. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzokurudzira kuti vanhu varambe vachibayiwa nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamwe vopesana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakaitwa neNational Assembly neZuro. Mamwe masangano evarairidzi obuda nechisungo chekuti haasi kuzotambira kwaanoti kutyisidzirwa negurukota redzidzo yepasi vaKane Matema. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.